Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Varayiridzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni, vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadharira mari idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchegutu apo vanga vachishanyira guta iri mushure mekuwirwa nedambudziko rekorera iro rauraya vanhu vana pari zvino. VaMutsvangwa vati dambudziko rekorera mucherechedzo wekuti hurumende yaimbove yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitadza basa pamwe nechikwata chavo cheG40.
Izvi hazvisi nhamo inowanikwa kune vanhu vekuchegutu yekuti vatadza kuzvivandutsa. Inhamo inowanikwa kana hurumende inenge iripo isina hanya nekurarama nekuvandutsa upenyu hwevanhu. Saka kana tichitaura nyaya dzemaG40 nekutadza kwavo kuti nyika yenderere pamberi, mubayiro wacho ndo waakuonekwa uyu. Vanhu kufa nekorera rwechipiri munguva pfupipfupi yegumi remakore.
VaMutsvangwa vati korera chirwere chinowanikwa munyika dzinenge dzakasaririra munyaya dzebudiriro. VaMutsvangwa vati hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa ichagadzirisa nyaya yeutano munyika.
Chirwere chekorera chinowanikwa bedze mune nyika inenge yasaririra pane nyaya yekuvandutsa magariro evanhu. Isu tiri kutaura kuti hurumende itsva yavaMnangagwa yakaona kurirezva kwakanga kuchiitwa nehurumende yanga iripo yemaG40 iri kupa vanhu vechegutu nevekunoto nevekumach west nedzimwe nzvimbo kuti sekwende yedenda rekorera haichazofi yakadzoka zvekare kuno. Sekwende yechirwere chetyphoid nezvimwe zvinokonzerwa nekuti hurumende haisi kuita basa raro kuvandutsa upenyu hwevanhu, izvozvo taakuzvinadzira dando kunobva korera.
Vachitaura pamusangano mumwe chete wavaita nevagari vemuchegutu, gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa vati dambudziko rekorera haripere kana nyaya dzemvura nekuraswa kwemarara dzisina kugadziriswa mumaguta munogara vanhu.
Chirwere chekuti kana nharaunda yedu netsvina, kana mvura yedu isina kunaka, isina kuchena, kana tsvina yedu tinoita chirega kutosvika kwainofanira kusvika, zviri muimomo muguta muno. Kana tichitengesera mango paruwanzi vasingabvumirwi, izvozvo zvinotipa korera. Izvozvo zvinotipa korera. Tingade kuhwanda hwanda, vamwe havadi kuzvitaura kuti illegal vending itinozvoita. Saka tikangoregera kuchenesa mvura, tikarega kuita matoilets edu akachena, tikarega kutora tsvina yemawest, tinoramba tine korera retaipo.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe nevashanu varapwa manyoka anofungidzirwa kuti mucherechedzo wekorera, uye vamwe makumi mana nevashanu vakambochengetedzwa muchipatara vachiongororwa kuti havana korera here. Kushanya kwaitwa nemakurukota ehurumende aya kunotevera kwakaitwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri nemusi wechipiri. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Ata Chigoriwa.
Mutungamiriri we Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Masaraude vanoti sangano ravo rabatana nemamwe masangano anomiririra varairidzi mukuparura chirongwa chekuti hurumende imire kuvabatira mari dzemapenjeni yobhadhara iyo hurumende sezvo mari dzavari kutambira dzave shoma. Chirongwa ichi chaparurwa nhasi kwachikwana kuchitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mamwe masangano evarairidzi paamire nenyaya iyi. Asi Marvelous Mutlanganya huye we Studio 7 ataura navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Chirongwa chatiri kuparura izvezvi ndeche yatiri kuti ease the pension deduction. Yatiri kumisa kuti hurumende ngairege kubata mari dzepension deduction nekuti tiri kupikisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga ndechekuti chinopikisana nestatutory instrument 1 of 2000 yekuti mari 7.5% inobatirwa maticha inobatirwa pabasic salary kana macivil servants. Vari kubatira vanhu kubva 2015 pagross earning vachitarisa netransport allowance vachibata patransport paaccommodation nezvese zvekuti izvozvo hazviite. Chinopikisana zvakare nekadoma agreement yekuti vanhu vanofanira kunge vachitambira living wage iri above the poverty bottom line ende vamunana 2009 pane chibvumirano chekuti maticha nemaservice servants vangangozobatirwa mari chete kana vachinge vakuwana mari yakadarika poverty bottom line. Chechitatu chinopikisana zvakare nenyaya yemabasic ethics get transparency and accountability. Yekuti maticha ari kubatirwa namari nemamasivil servants asi havazive kuti panopera 10 months vachibatirwa vawedzi mari zvinove zvakakolaboretwa navachina masa vachitaura muna 2016 makadzokorora muna 2017 muna April kuti isusu dzimwe mari hatisi kutorimita nenyaya yekushaya mari. Zvinoreva kuti kubatirwa mari iri mari yangodzikiswa pasalari.
Muri kutarisira kusangana nehurumende here mushure mekuparura chirongwa chenyu ichi?
Tiri kuunganidza mapayslips ari kubva kuvanhu vachinyora yatiri kuti mune munhu anonyora payslip pake seindividual petition. Tiri kutarisira kuwana mapayslip 10,000. Mumwe achanyora kuti anosaisa seko panotorwa pension deduction onyora kuti CZD. Tichaunganidza mapayslip tarisira 10,000 by end of February. Tozounganidza maticha atiri kutarisa kuti anogona kuita churu zvichienda mberi. Vofamba vakatakura makadhibhokisi emapetition emamwe maticha kwazi kuya woenda kupublic service woenda kuSSB zvavari kuti tisatibatire mari iyi nekuti mari isina tsarukano.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura naMarvelous Mutlanganya huye vari kwachikwana. Kota rinoona nezveAfrica muBritain amai Baldwin vanoti vari kufara zvikuru nevanhu vavakasangana navo apo vainge vari muZimbabwe. Vachitaura muvhidhiyo yavatumira kuruzhinji rwevanhu, amai Harriet Baldwin vati hurumende yavo icharamba ichishanda nevanhu vemuZimbabwe kuitira kuti ibudirire. Amai Baldwin avo vakasanganawo nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo vapa mari inoita mamiriyoni mashanu emapounds kumasangano akazvimiririra senzira yekutsigira zvirongwa zvesarudzo. Asi amai Baldwin havana kutaura kuti vachashanda sei nehurumende kunze kwekungoti hurumende yavo ichashanda nevanhu vemuZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chipo Mukonza vanoti rwendo rwaamai Baldwin hunotaridza kuti Britain inoda kudyidzana neZimbabwe asi inodawo kutanga yagutsikana nehurumende yavamunangagwa.
Ini ndinoona sekuti UK iri kuvatengati kuresponda kuhurumende yavamunangwa. Saka vari kuona kuti vangakwanisa sei kuti vopinda sei muZimbabwe, vangagadzirisa sei hukama pakati peZimbabwe neUK. Zvavari kubatsira nezviri kuitika nezviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika ndizvo here, zviri kuenderana here?
Tanzwa vachitaura kuti vakasangana nevemisangano yakasiyana-siyana vanoita zvekodzero dzevanhu nekumiririra vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakavimbisawo kuti vachaisa mari. Munoona sekuti mari ine udzamu ungaite basa rakakura sei muZimbabwe?
Mari yavataura tichiona sekuti imari yeroda kuti vaone kuti maelection afambe zvakanaka muZimbabwe, pasave nekubirirwa nekuda kuda kuhisi redu yakare. Saka ndiri kuona mari iyi yakananga kupiwa maCivil Society anoona nezvekufamba kwemaelections, anoona nezvemarights evanhu munyika yeZimbabwe, kuti pave neyatingati transparency.
Saka neimwe nzira tingati here iziso ravari kukanda muZimbabwe kuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here, uye shanduko iri kutaurwa yakuchinjika zvechokwadi here?
Ipapo munenge mabaya chaipo iziso, nekuti tikatarisa ka iyo UK iformal colonizer yeZimbabwe, saka vane maaggressive interest munyika yavo, ndosaka vari kuramba vachida kuita ziso, vave nenzeve nemaziso paground anenge achiona nekutaura nekuvazivisa zviri kuitika munyika.
Iwo macivic societies aya vari kutaura nezvavo ndiva nani ava avatinganongedzera kuti seava ruzhinji rwenyika rungada kunzwisisa ipapo?
Vaya vano maCivic Society anotarisa kuti maelections ari kufambwa sei, kuda vakaita sana Zisni, vamwe vakaita sana Crisis in Zimbabwe, mahuman rights organization nana Transparency International.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chipo Mukonza vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazviteya nebhambu munzvimbo yaimbove pasi pevarwisi kumaodzanyemba kwePakistan azviputitsira bhambu iri ndokuurayisa vakuru vemauto vatatu, vamwe vanomwe vakakuvara. Mutongi wedare redzimosva muFrance atongera muzvinafundo anozivikanwa muSwitzerland uye ari wechitendero cheIslam, Tariq Ramadan, kugara muchitokisi mushure mekupomerwa mhosva yekuita zvepabonde asina kuwirirana nemadzimai maviri muna 2009 nemuna 2012.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoti nyika yePoland ndisawira weAmerica mukutonga zvine jekerere. Pavakashanyira Poland mazuva mashoma apfuura, vaTillerson vakaita hurukuru dzekudzivirira nyika, izvo vakati zvinokosha zvikuru kuPoland. America iri kushanda nePoland negungano reNATO mukusimbisa kuzvidzivirira kwenyika dzeEurope. vaTillerson vakarumidza Poland mukukwanisa kwayo kushandisa kushandisa zvikamu zviviri kubva muzana zvemari yayo mukuzvidzivirira. Pari zvino Poland inoshandira kuti iwedzere mari inoenda mukuzvidzivirira kuti ipfuure zvikamu zviviri kubva muzana. America nePoland zviri kuwedzera mushandira pamwe wayo wekurwisa nhau dzemanyepo pamadande mutande uye mukutsigira Ukraine mukuedza kuzvitonga kwakazara. Kufanana nePoland, America haigashiri mbombi yeNord Stream 2 iyo inobva kuRussia negas ichipfuura nemugungwa reBaltic kusvika kuEurope. Izvi zvichazoita kuti nyika dzeEurope dzimirire kutenga gasi kuRussia, zvinozopa mari yakawanda kuRussia kuti mutungamiri weRussia vatenge zvombo zvokuzorwisa Europe nazvo. America inofara nekutsigira Poland mukutsvaka gasi nekuzvidzivirira kubva kunzvimbo dzakawanda, kwete kumirira Russia chete nokuti vanogonawo kutenga gasi iri kubva kuAmerica. Vatilason vanoti, sezvatagara tichiita kubva kare, America inofara kumira nevanhu vokuPoland nhasi namangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka Wande.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai akatanga iye chikoro chevadiki kana kuti creche achishanda iye ari muchinoi. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwani uyezve makatanga sei creche yenyu iyi?
Donzi Sandra Chapausi. Tinogara muchinoi, ndine preschool yandina yekurwimbo. Gore rino ra2018 takatarisirwa sevadzimai vanhasi kuti tungosumukawo, tungokwanisawo kuchengeta mhuri dzedu. Neizvozvo kozi ndoo mabasa achine maoko atinge tichingokwanisawo kuchiitawo tikwanise kuraramawo. It's like a family thing yekwacha possible. It's a family yekuti inini, sister yangu, my mom, everyone are included in this family. Saka mune munhu anengane like part yake anenge achiita. And our school inonzi Bright Angels preschool iri kuRuvimbo ndokwairi. And Ruvimbo is like a location. Saka ndokwatiri koko nefamily yedu. Takangofungwa tikedza tingobatana batana tongoitawo zvinhu zvinokwanisa kungoita kuti family yedingosumukirawo.
Zviri nyore here kushanda nemhuri nekuti vamwe vanonetsana kana vachishanda semhuri?
Isusu makurira tikaita takakura tiri vanhu vakangobatanidzwa. Zvokuti zvekunzanzi vanhu havana kubatana, tinotozvinzwira panext door. Tinotobatana topanana maideas kuti todii, todai, todai. Isu kwedu takabatana tiri raiti, tiri bhoo, tinosapotana muzvinhu zvese zvatinge tichida kuita.
Mune vana vangani vari kupinda pakreshi yenyu iyi?
Vana vatinawo zveso i32, asi tinenge tine shuviro yekuti tikwanise kuwanawo vana vakawanda. Ehe, unosanganawo nezvakawanda kuti unogona kuti watora mwana, vabereki dzimwe nguva ndo vanowidhdrawa vanawo vakuti hatisisina mari. Asi tinenge takatarisa kuti tinge tikurowo, tiende mberiwo, titowo. Izvozvo pari zvino tine ipreschool chete. Takudo kuti at least tange kuvaka chikoro tidii. Saka unongodawo support kubva kuvabereki. Saka mumwebereki anogona kuti ndine mari yemwedzi chete. Pamwe uri kutarisa kuti vaende mberi but vanodropa.
Zvakakosha sei kuti vana vaende kumakreshi?
Zvakakosha kuti vana anokwanisa kuti kana akuendawo grade 1 zvinhu zvinomurerukirawo chikumberi. Pane uchizvoti anotanga unoti grade 1 asina background yepreschool kana maECD asina kubatsirwa zvinononetsa kumberi uku. Ndopai pamunoona vamwe vabereki achiti mwana wangu pamwe am grade 2 ndakumudzokoredza dii, zvinhu zvakazi kuita sei zvendisiende. It's because unenge wangotangira mwana ungoti grade 1.
Munobhadharisa mari yakawanda sei?
Full day yedu inenge iri $50. Half day yedu $25. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro. Isu standard yedu yakanaka. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro nokuti location yedu ndeyekuti anenge afunga kuti tikedza ndiite kachikorapo, munhu ari ngomuko ungoita sei? Ungoti imba yako ubvaita chipreschool. Saka zviri kutinetsa maprizes edu tiende maprizes ari pamusoro nokuti munhu anenge angofungawo kumuka aita creche anonoita like half of the price yatenge tinayo. Saka zvinonotinetsa manje kuti tiite sei, tiite vana vari moo. Vamwe vana vanenge vakutodzikira vakutoenda kuya kune mari dzishoma. Saka zvinonetsa mbichana.
Pane malaisensi nezvimwewo zvinodiwa here kuti munhu atange basa irori rekuita creche?
pagore tunobhadhara $556 epreschool ndoyatinobhadhara whether unevana 5 kana kuti 10 kana kuti havana basa nazvo chavanengwa ida kuti preschool ibhadhare mari iyoyo and it's like for the whole year.
Munoona mangwana rakakumirira isei imi semadzimai emuchinoi nepasi rose?
Nechandongotaura kushingisa vamwe vanhu zvakudependa kuti munhu iwe uchaunonyatsokuda chaicho chii, bcause vakati unoda preschool vakapinda mazviri, kana ukati ndinogona kuita zvekuchengeta huku vakapindawo mazviri, kana kuri kutengesa madomasi kana kuri kuita sei, but zvakudependa kuti iwewe munhu unoda zvii, because it doesn't help kuti like vanhu vechidiki vechikadzi vapindewo mabhawa, vangoonewo zvinongokuitira kafoloyo zvinhu zvako zvinokufanira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tobva tata zvakare kuti tinzwewo kuti takarongerwei nhasi naJonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwemimhanzi senzira yekukwezva vanhu mune zvakasiyana-siyana, zvingava zvekuti vaende kunonyoresa kuvhota kana zvekutevera vezvematongerwo enyika kanawo kutandadza vazhinji. Muhurukuro yedu tine nyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muno muAmerica vaJona Masia. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMasia. Vamasia, nhasi tiroda kumbotarisa basa remimhanzi. Tinoona kuti mimhanzi inoshandiswa mune zvakawanda. Mimhanzi inoshandiswa kutandadza pfungwa, kunyaradza pangava parufu, kupembedza pangava pamabiko. Tiri kuonawo iye zvino mimhanzi uri kushandiswa kana kukurudzira vechidiki zvikuru kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Tichionawo vezvematongerwo enyika vari kushandisawo zvakare mimhanzi mumisangano yavanenge vachiita. Mungataura chii pamusoro pekushandiswa kwemimhanzi?
Zvekushandiswa kwemimhanzi zvinotova nenhoroondo kunyanya panyaya dzematongerwo enyika. Mimhanzi inoshandiswa kuti vanhu vave vanofarira zviri kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nevanenge vachitaura zvematongerwo enyika. Kana mukatarira kubva kana pakaboda kuti sunguke nyika panguva yanga vana Thomas Mapfumo vari mujere vakasungirwawo mimhanzi yavo, nguva yakambopindawo muzorewa, vachena vakatoti kana iwe Mapfumo uchida kubuda bvuma kuti unozouya woridza pagungano richaitirwa vamuzorewa kuti kana uchida kuti uzobuda muchirongo kana mujere. Saka izvozvo zvinototionesa kuti music kubva kudhara yaishandiswa kuita kuti vanhu vaone zviri kuitwa, kuita kuti vanhu vafarire zviri kuitwa. Saka nanhasi ndonhoro ndo imwe chete iri kuitwa futi, iri kushandiswa kuti vanhu vange varifarira zviri kuitwa, kuyemura zviri kuitwa, vachifarira mimhanzi iri kuridzwa uye vachifarira vari kuridza vacho.
Tinoonawo kuti masangano zvikuru akazvimirira ari kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota ari kushandisawo mimhanzi. Munozoona here zvichizoshanduka uve michero, vanhu vanozoenda here kunonyoresa kuvhota kana kuti vanhu vari kungoyaungana pamhanzi vabvapo vakanganwa nezveshoko ravapiwa?
Ndinoona kuti zvino sandura taita zvibereko zvekuti vanhu vazoinda kunovhota, kunyanya kune vechidiki ndo vanhu vanga vasingavhoti. Vanhu vakuru vava vachinyoresa vachienda kunovhota, asi waizoti kana uri mutsi wekuvhota wozotarira kuti vechidiki vashoma shoma. Saka pari zvino tiri kuona kuti vechidiki ndo vari kunyanya kumhanya nenyaya dzemimhanzi. Saka kana vakaonawo varidzi vavo vachikurudzira kuti endai munonyoresa, zvichaita kutoti vakawanda vechidiki vachasumuka nemanyawi vachiti haregai tiinde tinozadzikisa zvatakanzwa nevanhu vedu vatinofarira, vana Gwenyambira kana kuti vanoita zvemimhanzi.
Nyaya yemakonzati inoshandiswa muZimbabwe chete here vaMasia, kana kuti nekune dzimwe nyika vanoshandisawo mimhanzi kukwezva vanhu?
Aiwa, inoshandiswa pasi rese. Kune dzimwe nyika inoshandiswa. Kana mukatarira kana zvakaita kunana America nguva yanga ichitsvagwa rutsigiro nana Hillary Clinton vaitoshandisa vana Jay-Z vachiridza pamakonseti mahombe vanhu vachiuya vamwe vanenge vachiuya kuda kungoona chete kuti ndoda kuona muridzi wangu wandinofarira asi vakazonzwa meseji yevanoita zvematongerwo enyika votozosandura pfungwa kuti regai ndidi ndivhotere munhu iyeye saka ndozvimwe chete nezviri kuitika kuZimbabwe vari kuuya kuti vangonakirwa nemimhanzi asi vachazonzwa nyaya iri kutaurwa nevanoita zvematongerwo enyika kwakutozovavhotera zvobva zvabudirira
zvine hatingatiwo here madisadvantage izvozvi vanhu vakanga vachishandisawo zvemimhanzi izvi vamasiya
tingati zvine madisadvantage zvine pazvakaipirawo kuti kana iye anoridza wacho kana kuri kuti unhu hwake husingaindirani nevanhu vakawanda kana kuti akazopotsa pamberi apo vanhu vakazotanga kuti haino ndo chiicho zvinogona kutodhingura uya wanga achimushandisa kuti adei aridza pamagungano angu zvinogona kutozoita kuti ashayiwe mavhoti
tinotenda zvikuru vamasiya nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kuna vajona masiya vanhu venyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muwest virginia muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
tinotenda jonga nechirongwa cheupenyu hwedu our lives abva atisiya taamumweya wenzimbo tombonzwa kuna wingi d naoliver mutukudzi kambo kachinzi pare remoyo
ndanzwa merekurira asiya pane watakundokushira
watakundokushiraiyani
watungamira tiyani wafunganwa tichenesera nzira hazvitedzembe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana
ava
kungonuvira mhere yamangwana munotifudzire napanorwadza moyo zvamatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya zvamatora mukoma matora hanzvadzi yenhama wandichaigona misodzi yandachiyema ndasata kunwa tumira yingirozi netsontakura iri ngozi aipaita atsanangura iri njodzi yandikurira amaindagura ndiani yachandirayira hama dzepedyo matsvaira ndaisimbofunga ndichachaira wedenga daimandidaira kumakuva yakunge nzvimbo yekutandarira nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva ndanzomerekurira asiya pane watakunokushira ndiani watungamira ndiani wafunganwa tichenesera nzira hazvitidzimbe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana ava kungomira mhere yamangwana munotifudzire napanorwadza moyo
kambo kanodakadza kotobva tagadzirisa zita rekambo kanonzi panorwadza moyo kachibva kuna Wingi D naOliver Mutukudzi sezvo nguva yedu yapera regai tibve tatarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi chipanga mazano chemutungamiri wenyika vachristopher mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende varayiridzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadhara mari idzi dzepenjeni tabatika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com anokuonekai nemufaro Ndini wenyu Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndokusiya inasta, ndekile mhlanga achikupa chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA.